Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu kukadzi 14 2020. Makateerera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini dini jonga kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare redzimhosva rawana nhasi mutevedzeri wasachigaro weMDC inotungamirwa naNelson Chamisa vaJob Sikala vasina mhosva. Sangano reWorld Food Program rinoti veruzhinji vanogona kuziya nenzara munzvimbo dzakawanda munyika kana rakashaya mari yairi kuda kuti rikwanise kupa vanhu ava chikafu. Mutungamiri weMDC wekutanga mushakabvu Morgan Tsvangirai vanorangarirwa nhasi zvichitevera kushaya kwavo makore maviri apfuura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano runomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU runoti hurumende inofanirwa kutara madhora zviuru zvitatu nemazana manomwe semari inotambirwa nemushandi wepasi pamwedzi kukundikana kwayo vashandi vanozopinda migwagwa vachiratidzira. Sangano revashandi iri riri kukurudzirawo kuti hurumende ishandise mari yekusouth Africa yerand semari ingangoshandiswa munyika kukundikana kwazvo mari dzevashandi dzowedzerwa. Izvi zvinonzi zvakabuda mumusangano weGeneral Council yesangano iri wakaitwa nemusi wechitatu muHarare. Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti pari zvino vashandi vari kunonga svosve nemuromo nepamusana pekuti vashandirwi havasi kuda kukwidza mari dzemihoro yavo ivo vashandi vachiona nhamo nekuti mitengo yezvinhu iri kungokwira zuva nezuva. Zvichiendwa nemapoka emakambani, vashandi vakawanda vari pasi vari kutambira mari dziri kunzi dziri pakati pemadhora mazana manomwe pamwedzi nemari dzingangoendawo kumazana maviri nemakumi matatu. Mwedzi uno hurumende yakatara mari dzevashandi vemudzimba ichiisa mushandi wepasi pamadhora zana nemakumi mashanu nemasere pamwedzi emari yemunyika. Ngatinzwe hurukuro yataita navamoyo pamusoro penyaya iyi.
General Council yatingati reconfirm kana kuti kusimbisa position yayo yokuti nyaya iri munetsa muno muZimbabwe inyaya yecurrency. Asi hurumende kana ichiti vakwanisi kudzokera patange takamira pekutanga vachiti havagoni kuti tichitore ine mari inotivatira ingava irandi bekuti ndiyo iri nani. Zviri nani kuti mari dzevashandi iwedzerwe. Pane maideas kana kati pfungwa dziripo dzange dzakaiswa ndariro zvokuti vashandi sezvo vakatorerwa mari yavo tingati purchasing power kati kukwanisa kurarama kwavo nekuchinjwa kwemari tinorestora sei kana kuti kudzorera pavange vari kusati kwachinjiwa mari. Saka vakasimbisa kuti mari dzevashandi ngadzidzorere padzange zviri muna August 2018.
Tiri kunzwawo kuti makasunga mumusangano iwoyo kuti mari inofanira kunge ichitambirwa nemushandi wepasi inofanira kunge iri $3,800 pamwedzi. Mungatudza kuti makasvika sei pamari kana chiri chokwadi?
Ichokwadi izvozvo haisirizvo tingati takasunga, asi takati ndiyo proposal tingangoshanda nayo iyo zvino. Iproposal yakauya nehurumende ichiedza kuita break the impact kana kuti kuyedza kuyananisa iyo proposal yakazouya eMinistry of Finance.
Saka hurumende yakatadza kutambira zvamuri kudai zvimatano apa hamunozotora.
Tingati chisungo chekupedzisira pamusangano kuti sezvo hurumende yakaratidza kuti inoda kuconsulta cabinet, ngatingonzwa kuti cabinet ichati kudii nezvazvo. Kana tripartite negotiating forum isina kugadzirisa gakavatiri, isisu tisine kodzero redu sevashandi riri muconstitution, zvekare riri mulabour act, kuti kana zvanetsa tinoshandisa masimba edu. Masimba edu ndokuti tinoramba mavasi.
Vanga vari munyori mukuru wezctu vajafet Moyo vari parunhare muHarare nestudio 7. Sangano reWorld Food Program kana kuti WFP rinoti veruzhinji vanogona kuziya nenzara munzvimbo dzakawanda munyika kana rakashaya mari yariri kuda kuti rikwanise kupa vanhu chikafu. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashitaura nevatori venhau muHarare nhasi mutevedzeri wemukuru weWFP kana kuti Assistant Executive Director Muzvare Valerie Gwaneri, avo vanga vachishanya munyika, vati vanhu vakawanda munyika vakatarisana nenzara yakakomba sezvo mvura isina kunaya zvakanaka mwaka uno kuburikidza nekushanduka kwemamiriro ekunze. Muzvare Gwaneri vati sangano ravo riri kushoterwa nemari inodarika mamiriyoni zana emadhora ekuAmerica kuitira kuti rikwanise kupa chikafu vanhu vakatarisana nedambudziko renzara zvikuru sei kumaruwa.
So if we just look at Zimbabwe, our overall requirements for the next 6 months are about $212 million. Within that amount, we have a shortfall of $103 million for our operations over the next 6 months. This includes the needs to...
Kana takatarisa Zimbabwe chete, tinoda mari inoita madhora mamiriyoni mazana maviri, ane gumi nemaviri pamwedzi mitanhatu iri kutevera. Pamari iyi tiri kushotirwa nemari inoita mamiriyoni zana nematatu kuitira kuti tikwanise kuita basa redu mukati memwedzi mitanhatu iyi. Izvi zvinosanganisira kuwedzera kubatsira vanhu nechikafu pamwe nekuti tisimudzire chirongwa chekuti vanhu vakwanise kubuda mumatambudziko avanawo.
Muzvare Gwaneri vati kunyange WFP iri kubatsira mhuri dzemumadhorobha dziri kutambudzika nemari yekuti dzitenge chikafu, chave kunetsa ndechekuti zvinhu zviri kukwira mitengo zuva nezuva, zvave kuita kuti mari yavari kupa vanhu ava kuti vabatsirikane isakwane kutenga zvakawanda. WFP iri kupa madhora ekuAmerica mapfumbamwe pamunhu mumadhorobha pavanhu vanenge vaonekwa kuti havakwanise kuzviraramisa.
Given traditional patterns of supply and demand, with a shortfall in supply, prices go up, and so often...
Pakatariswa kusiyana kwekudiwa nekuwanikwa kwezvunhu, uye kusakwana kwazvo pamawanikirwo azvo, mitengo inenge ichikwira, saka nekudaro nguva zhinji zvimwe zvezvunhu zvinenge zvichida kutengwa nevanhu, havazokwanisi kuzvitenga.
Vanhu vanosvika mamiriyoni manomwe nemazana manomwe zviuru vanoda rubatsiro rwechikafu muZimbabwe. Pavanhu vari kukwanisa kubatsirwa nechikafu neWFP munyika yose, panosara paine mamiriyoni matatu nemazana matanhatu ezviuru vanofanirwa kunge vachibatsirwa nechikafu nehurumende pamwe nemamwe masangano anobatsira asiri WFP. Gurukota rezvekurima vaParents Shiri vati sezvo mvura isiri kunaya zvakanaka zvinoita kuti nyika ive nenzara, varimi vanofanira kurima mbesa dzisingade mvura yakawanda kuitira kuti vagokwanisa kukohwa.
Saka isiri kuti munhu wega wega ari kuruzevha ngati rimbeswa idzi ringave remhunga remapfunde rerukweza. Takafamba tichishambadza tichipa vanhu mbeu gore rino, takatoti mbeu yacho tiri kupa mahara. Takaisa mbeu inokwana 16,000 tons inofanirwa kunge ichitipa 1,600,000 hectares. Ndokunge mafama ateverera unyanzvi hwatakawana kubva kunana mazvikokota.
Asi mumiriri wenoton muparamende vatemba Mliswa vati hurumende inofanira kubhadhara varimi zvakafanira zvinoita kuti vaite basa ravo nemazvo kuitira kuti vanhu vasaziye nenzara.
Ndiri kunzwa chekutanzania chekutengwa at 500 tons, $500 per ton. Isusu varimi kuno kwari kupiwa mari? havasi kupiwa mari. Saka government ikawo isawo mari yakanaka. Okay, even 390, 290 havaisa pachibagi. Vanhu vanorima chibagi. Zvidi kuti government itenge kunze kunana Tanzania. Isu tichirima muno muchisiri chema GMO. Chibagi chinobva kwatizeti GMO or not. Saka government inokurudzira kuti producer price yevarimi vese zvavanorima ngavataure early kuti varimi vapinde musizini vachiziva kuti chapiwa mari yakanaka. Munhu wese anorima chibage nekuti price yakanaka. Asi kana price isina kunaka, zvinoti nete iye zvese varima havana kupiwa futi zvakare. Mari dzaifanira kunge achipiwa. Vachitutsirwa pane mari dzavakaona dzechibage. So murima anopinda okay, asina shungu dzekurima.
Nyanzvi munyaya dzekurima dzinoti Zimbabwe isati yambotarisana nenzara yakaita seyerwendo rwuno, uye dzinotarisira kuti uwandu hwevanhu vachada rubatsiro gore rino huchakwira kudarika pahuri pari zvino, sezvo vanhu vakawanda vachatadza kuita goho rakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Veruzhinji vari kutambira zvakasiyana danho rakaitwa nehurumende rekushandisa makuponi pakutenga hupfu senzira yekupedza uori uri kuitika munyaya dzehupfu. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugaro wemuchinhoi vaIsrael Nyandoro vanoti nyaya yekushandiswa kwemakoponi haisi itsva sezvo yakatomboitwa kumashure paupfu mafuta ezimotokari nedhizeri rekurimisa asi zvakaramba.
Exercise yemakoponi hatira kutanga kuiona nhasi. Takaiona kucommand, takaiona kufuel. Makoupons, I don't think is a solution. The issue of coupons, handifunga kuti inoshanda. Because it needs more manpower. How will you target the elderly? Tinovatargeta sei?
Vanyondoro vanoti mushonga hakusi kupa vanhu makoponi asi kuwanza hupfu pamwe nekuongorora kuti hupfu huri kuenda kuvanhu here.
The solution is zvinhu zvinofanira kuitwa monitor. You see right now tripa okay chinoi. These people have been here since 7:30. The delivery yauya apa kuseni kuma 8 motokari ikaenda. Up to now hapana munhu atapiwa hupfu. Which means kuti munhu ambotenga hupfu kwa N Richards achadzoka futi pano. My suppliers aya matinotenga hupfu. Ngavati iwo hupfu ukauya in no time wo distributor kana wapera wapera.
Izvi zvatsigirwa nakanzura wemuward 4 vaBrighton Misha avanoti kuunza makoponi kupererwa kwehurumende vachiti zvakamboedzwa pamafuta emotokari asi hazvina kushanda.
Government yapererwa ngaibude pachena yatsvaga vanobatsira batsiri asina koponi hadye sata.
VaMisha vanoti hurumende ikashandisa makanzuru kutsvaga vanhu vasingakwanise kutenga hupfu pamwe zvingashande sezvo vari ivo vanogara nevanhu.
Bhozi, isusu makanzera hatisi toziva kutambudzika nekugarika kwavanhu mumamisha. Makanzera ari kuebheni ari kurawa kwese kune makanzera asi anonoona kuti ane nidhe kuda kupiwa koponi kuwadhi ikoko ndiani vasina kuenda nekuna kanzera akapiwa confidence neerektoreti yemusha imomo. Vakauya vakatibvunza zvinobuda. Bhozi, isusu tinoziva kutambudzika nekugarika kwavanhu muwai kuziva kuti pamba apo pane nzara mwana yapinde chikorapo panosenzwa apa pasenzwe makanzera zvaanoziva. Anomuita ndikanzera wezano wemdc alliance kuziva kuziva.
Asi mumwe mugari wemumusha wechikono hono vaJohn Marava vanoti makoponi akanaka sezvo vanotambura vachikwanisa kuwanawo hupfu uhwo vanoti hwave kuvadhurira.
Ndinoona kunge chinhu chakanaka but vanofanira kuvandudza mazita kana kuwedzera mazita evanhu vanofanira kubatsirwa nechirongwa ichochi. Masta yayo vanofanira kuwedzera vachisowo vanhu vemutauni kuti vakwanise kubatsirikawo nokuti imo mutauni macho maane nhamo futi vanhu vari kunetsikawo pachikafu. Zvinhu zvakanaka but zvinoda kuti zvowanikwo vanhuwo vakarurama vanokwanisa kuzozviitawo.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda neLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaNyasha Muchitwa vanoti zviri kuda kuita hurumende hazvina musoro sezvo vanhu vakawanda vave varombo kunyange vanoshanda havasi kukwanirwa nemari dzavanotambira idzo dzisakwane kutenga zvekudya. Asi gurukota rezve kuburiswa kwemashoko amai Monica Mtsvangwa vakazivisa kuti hurumende yatora danho iri senzira yekupedza uori huri kuitika pakutengeswa kwehupfu hwerola meal. Amai Mtsvangwa vakatiwo makoponi aya achange oshandiswa kunyika mumazuva mashoma anotevera. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunura Ijena.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera. Munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu. Munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weTurkey vaRecep Tayyip Erdogan vari kushanya kuPakistan nhasi vadzokorora zvakasimba kupikisa kwavo mashoko emutungamiri weAmerica vaDonald Trump ekuda kuisa runyararo mudunhu reMiddle East. Vari kuratidzira muMalawi vavharisa mahofisi ekomisheni inoona nezvesarudzo munyika iyi yematunhu gumi emunyika mukenderera kwavo mberi vachiedza kumanikidza makomishina ose kusiya basa. Sangano rinoona nezveutano pasi rose reWorld Health Organization nhasi raudza Voice of America kuti North Korea inokwanisa kuongorora chirwere checoronavirus, asi haisati yazivisa kana paine atabatwa nechirwere ichi. Kunyange hazvo, pasi rose riine kutyira kuti Pyongyang haina kugadzirira zvakakwana kana chirwere ichi chakapinda munyika iyi. Dare redzimosva rawana nhasi mutevedzeri wasachigaro weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaJob Scholar vasina mhosva panyaya yavanga vachipomerwa yekuda kupidigura hurumende. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare repamusoro mumasvingo vagarai nesu mawadze vachipo mutongo wavo vati vasikala havana kupara mhosva pavakati vaida kubvisa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pachigaro gore ra2023 risati rasvika nekuti pane nzira dziripo pamutemo dzinobvumira kudaro. Vamawadze vatenda zvakare chikumbiro chakaitwa nemagweta avasikala chekuti varase nyaya iyi, asi nekuda kwekuti vasikala vakanga vakapika mudare kuti havana mhosva vazopa mutongo wekuti havanawo mhosva yavakapara. Apo vamawadze vanga vari pakati pekutura mutongo wavo, mapurisa anodzivira mhirizhonga anga achinetsana nevatsigiri vemDC vanga vari panze pedare iri. Mapurisa aya akanda zvombo zveutsi senzira yekuparadza vanhu vanga vakaungana muyadhi yedare redzimosa. Zvombo zveutsi izvi zvaputika ndokupinda mudare mange makazara vanhu, izvo zvapa kuti vanhu vakachidzwe pamwe nekubuda misodzi. Vamawadze vabva vaudza dare kuti vava kumbomira sezvo mudare makanga mazara chiutsi. Daro rose kusanganisira mutongi, magweta, vatori venhau nevanhu vakanga vave kuzounzwa mutongo uyu vabuda panzo vachikachidzwa. Vamawadze vazoendera mberi nekupa mutongo wavo mushure mekunge hutsi hwapera mudare iri. Rimwe remagweta avasikala vaJeremiah Bhamu vati ichokwadi kuti nyaya iyi yaraswa uye vasikala vawanikwa vasina mhosva.
Taisa kumberi kwedare changa chiri chekuti mhosva iri kupomerwa vasikala iraswe nekuda kwekuti zvavari kunzi vakaita hazvisi kutaridza pamutemo kuti imhosva yakaparwa. Saka chikumbiro ichocho chatambirwa. Asi chimwe chazoitika ndechekuti patakaisa chikumbiro ichocho vasikala vakanga vanzi vapindure kuti vari kubvuma mhosva kana kuti vari kuiramba. Vasikala vakati mhosva vaiiramba. Sezvo mhosva vakanga vairamba, dare ranga chifanira kubva ratura mutongo wekuti zvochifamba sei semunhu akanga aramba mhosva. Saka dare rabva radzosa mutongo wekuti vasikala vabatwa vasina mhosva saka vasunungurwa kubva kumatare. Nyaya yatopera kuchina chaitika mberi.
Vasikala vakasungwa gore rapera vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende yava Emmerson Mnangagwa. Dai vasikala vawanikwa nemhosva vaigona kutongerwa kugara mujere kweupenyu hwese. Iyi nyaya iyi yanga iri yekutanga yakadai kunzwikwa mudare remasvingo. Mune imwewo nyaya huru yaitika mumasvingo, zviuru nezviuru zvenhengo dzeMDC zvaungana muguta iri zvichirangarira mutungamiriri wekutanga webato ravo Mushakabvu Morgan Tsvangirai avakashayika makore maviri apfuura. Vachitaura pachiitiko iyi ichi vachamisa vaudza vatsigiri vavo kuti vakasiya varayirwa rudo, tariro nekuzvipira navatsvangirai ndosika vauya kuzoita mhemberero dzavo kumasvingo vachiratidza rudo kuna vasikala pakuturwa kwemutongo wavo nhasi.
Chokutanga rudo, chechipiri tariro, chechitatu kuzvipira, sacrifice. Zvinhu zvitatu, love, hope and sacrifice, ndo upenyu hwamoga Mutsvangirai. That's why mchona wamwe hatina basa nezvakawanda. Chigaro mukati munochida tinokusiyirai, but chigaro hausi wougaro. Chigaro hachina basa, chine basa is the victory of the people of Zimbabwe.
Vachitaurawo pamhemberero dzimwe chete idzo, munyori munyaya dzemutemo muMDC vaInnocent Gonese vatiwo nyaya yavasikala yapera zvachose.
Zvaitika nhasi ndezvekuti nyaya ichi chabva charaswa zvachose. Zvachose. Chero chipoko chacho hachabvi chakamuka zvakare. Ndokupera kwazvo. Hakuna vafakazi vadaidzwa pamusoro peunyanzvi magweta angachipirira baba Saro uyo wasikala. Ngativarovere maoko.
Vachamisa vaudza vatsigiri vavo kuti vakaita chisungo chekuratidza rutsigiro kunhengo dzavo dzose dziri kusungwa kumatare edzimhosva ayo avati vachazadza nyika yose. Vatsvangirai vakashayika kuSouth Africa maviri apfuura mushure mekurwara nechirwere chegomarara. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Veruzhinji munyika pamwe nebato reMDC vanoti vaimbove mutungamiri webato iri Mushakabvu Morgan Tsvangirai vakaita basa guru pakutanga hondo yekusunungura Zimbabwe. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Vaive mutauri wavatsvangirai vali kutambo runyoka vaudza Studio 7 kuti kuenda kwavatsvangirai kwakasiya vende mubato reMDC. Vati vatsvangirai munhu ainge akashinga uye aida kuti vana veZimbabwe vagare zvakanaka.
Vatsvangirai vakaenda vasati vasvika pavaida kuti vatisvitse, asi tinotaurira mudhara wedu kwaariko kwokuti hondo iyi tichaipedza ende taapadhuze nekuipedza. Vakatisiya tiri pane chimwe chikero, asi tamuvha taenda pane imwe next level. Pane pavakatisiya tiri musangano, saka aiwa tiri munzira, tiri munzira.
Vatambo renyoka vati chikuru chakaitwa navatsvangirai kuumba hurumende yemubatanidzwa iyo yakaunza rugare kuruzhinji rweZimbabwe.
Mudhara Tsvangirai, nyangoti kumikidzo kwaari yakaitwa kudhara nevana veZimbabwe. Ukanzwa korasi chiri kuimbwa nanhasi nevana veZimbabwe, kunyanyanyanya nekunetseka kuri kuita vanhu munyika, matambudzikiro ari kuita vanhu munyika, kudhura kuri kuita zvinhu, kunetseka kuri kuita muzvipatara, macivil servants vashanda havana mari, zvitoro izvi zvangozara, hakuna hupfu, vanhu vari kushupika. Asi munhu wese ari kurangarira kambo kaimbwa munguva yemuhurumende yemubatanidzwa kanonzi dhora for two yakauya naTsvangirai. Kambo ikako kanotokutaurira oga kuti isusukidzo nemisikidzo iri kuitwa nenyika kunyaya yatingati legacy yakasiyiwa naTsvangirai. Dhora for two yakauya naTsvangirai.
Vatambo renyuka vati kunyange hazvo vatsvangirai vakashaya, mutungamiriri aripo webato reMDC Vanelson Chamisa munhu ane ruoko rwavatsvangirai uye ari kufambisa basa sebasa.
Tese tinongofunga zvedu chibwe chitedza chedu chatangatanga nacho, asi iwo unotozviona uga kuti musangano waenda pane chimwe chikero. Ndokuna kuda kuti ndikutsanangurire kuti sei ndiri kuti musangano waenda pane chimwe chikero. Vatsvangirai vakanga vari muvandu wemusangano watinoti founding president. Vachamisa vamuvandudzi wemusangano watinoti transformative leader. Mabasa evaviri iwaya akasiyana, asi kuti uona kuti musangano waenda panext level unogona kuenda pamavhoti, iwo mavhoti pachezvavo. Vatsvangirai muna 2008 vakaita mavhoti anenge 1.2 million. muna 2013 wakaita mavhoti anenge koma 1,2 million. Vachamisa muna 2018 mavhoti wayo akatorwa nezeka akabirirwa iwayo vakaita 2.1 million. Saka unobvaona taenda pane chimwe chikero kurova kuti vachamisa vakaita almost double mavhoti aitwa navachangirai. Ndovano kutaura vega kuti tasvika pane chimwe chikero.
Mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Rwanya vauza Studio 7 kuti kunyange hazvo vatsvangirai vakaenda vanofara kuti bato rakasara riri maoko akanaka. Vati vachamisa munhu akakura ari mubato uye vari kutungamira bato iri zvinofadza.
Pachamunobva vazva nechekuti vachamisa muduku pamakore asi havasi muduku papfungwa, havasi muduku pamusangano. MDC ichifomewa pese paitsika vatsvangirai vachamisa vaidzika ipapo nokuti ndovanga vari mutungamiri weyouth. Youth League yeMDC yanga iri very vibrant. Vasingaiti kana zvemota vakatozopinda muparlamendi 3 years after MDC yafumiwa vachitungamira youth vachiogaradza musangano vatsvangirai kusvika pese. Ndosaka muchiona pakati kanyaya dzokuti achatora Simba kuna vatsvangirai ndiani kwetiri zvaiva pachena kuti once mangoitai popular election vanhu MDC vanobva vari musangano wavo kabva kupi.
Asi vamwe vakaita sevapiwo mwoyo vanoti bato rarasikagwara rakasiyiwa navatsvangirai. Vaudza Studio 7 kuti bato rabvanganyuka uye zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka mubato.
Dhara ndianga ane tarisiro yanga itori hupu yedu kune vanhu vatakatarisana navo dhara pakaipa. Leader tonight, but vanhu vatakatarisana navo vaitoda iye ega mudhara mbune.
Asi varohanya vati hapana musha usina makonzo kana mafiwa anogumana uye kupokana kurikitika muMDC kwakanakira bato iri.
Vachamisa vakaryiwa navamonzora pamaelection aisa akaitika muna 2014. Bado vachamisa nenyaya yediscipline nokuzovati musangano unobva nokupi. Vakatiza musangano makamunzwa vachamisa chichema asi ke zvinochamisa ndiani. Ndochidzidzo chinofanira kuva nevanhu MDC vari kuti kwai vadzingirirwa. Varyiwa pamaelection kuti yo kuti vadzingirirwa. Chamisa akatiza hana kutiza akaramba ari pakanzi secretary for police. Akazosvika akanzi deputy president navatsvangirai vaona kuti uyu munhu ane gwara rechi remusangano hatizi hapomoki. Mwana womusangano
hatina kukwanisa kutaura nemhuri yavatsvangirai kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Vatsvangirai vakaumba bato reMDC muna 1999 vakakunda bato reZANU-PF muna 2008 kunyange hazvo vasina kuzokwanisa kutonga Zimbabwe. Pakazoitwa hurumende yemubatanidzwa apo vakazoitwa mutungamiriri wehurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai musi wechipiri china nechishanu. Nhasi tanga tiine gango. Tanga tiri kutarisa zvinoreva zuva reValentines tichirangarira zvakare muchakabvu vaMorgan Tsvangirai vaimbova mutungamiri weMDC. Tanga tiri kutarisa zvakare zvanga zviri kutaurwa nevazhinji pamusoro pekuwanikwa kwavajob sikala veMDC vasina mhosva yavanga vari chipomerwa yekuda kupidigura hurumende yavaEmerson Munangagwa.
Ndoda zvangu kungotanga ndataura pamusoro pekupemberera zuva ranhasi. Kana neni ndandifara zvangu ndiri kuno kwandiri kuCape Town, ndanzwa kufara chaizvo ndichipembererawo zvangu ndichinzwa kubatikana neshuviro dzaive navatsvangirai. Pari zvinhu hasati zvadzikiswa asi ndiotenda kuti bato reMDC riri kuramba richirwa rumire kuti tiwane kuzvitonga kuzere kwete kwatiri kuona kuri kuitika. Ndisida zvangu kutaura pazuva revhale kudai nhasi zvakati zviri nane ndaferwa zvamundiri of
zvii zvamaitira vadikani venyu
nhasi ndavabikira zvinonaka ndanotenga choki yamusunzwa vari kutopfeka vari kufara chaizvo
aiwa ngavauye panhare vachitaurire vega
regai ndivape kuti
ngavauye tinzwi
hello
hallo makadiko
munofara here
aiwa tinofara chaizvo tiri pano pastudio 7 taida unzwa kuti maitirweiko pavalentine apa
tinotenda vateereri anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai mina Chris Gande.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, Sisagaza, Sise Washington, D.C.
Lingali Chonanjani Zulukandaba, Olamugela Msagazwini, Studio 7, Ngolwesihlanu, Mhlaka 14, Nhlolanja, 2020, nguChris Gande. Endabeni zethu, lamhlanje.
In this occasion, I then took the decision of inviting Matebele Collective and their civic society associates to State House here so that we could have a conversation.
Umongameli Emerson Mnangagwa uhlangana labenhlanganiso ezizimeleyo ezomanyano weMatebele Land Collective lamhlanje koBulawayo.
Namhlanje siyamkhumbula ubaba, sikhumbula imisebenzi ayenzayo, sikhumbula ukuthi wabisa inkululeko wabo ngesikhathi se-inclusive government. Lapha abantu sebephelelwe but wangenela abantu bathola ukuhlala kuhle.
Abasekeli be-MDC bakhumbula iminyaka emibili umkhokheli wakuqala webandla eliphikisayo le-MDC mnumzana Morgan Tsvangirai wabhubhayo. Kuhlelo ngoza Friday liviki sileqembu lomculo elibizwa Makhwapheni and Quality Superstars. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamhlanje umongameli Emerson Mnangagwa uhlangane labenhlanganiso ezizimeleyo ezomanyano weMatebele Land Collective koBulawayo beqoxisana ngendaba ezimqoka kulumhlubulo welizwe ezigoqela ukuxazulula ingxaki yombhuqazwe weGugurahundi, ukutholiswa kwamathuba alingeneyo kwezenotho lakwezombusazwe, ukutholiswa amanzi ahlanzekileyo, imigwaqo kunye lezikolo ezifundiswa ngababalisi abazi ulimi lwendawo lokunye okwehlukeneyo. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekwaBulawayo.
Abantu abakade begcwele amabhasi amane lamhlanje bathwalelwe e-State House koBulawayo ukuyaxoxisana lomongameli Emerson Tambutso Mnangagwa. Kuhlaziwa ukuba uhulumende engabe esedlale indima enganani ekuqondiseni izikhubeko ezibhekane labantu beMandebeleni ezibalisa umbhuqazwe weGugurahundi, ukusilela kwamanzi, ezemfundo lomnotho kanye lokutholiswa kwamathuba kungela nkethabe chabi. Umnangagwa uthembise ukuba uzazama okusemandleni akhe ekuboneni ukuba izikhubeko ziyalungisiswa loba nje engacacanga ukuthi uqala nini.
In reciprocation, I then
nitete isikhathi sokunxusa amalunga eMatebele Land Collective ukuza lapha e-State House ukuze sizokhulumisana kulandela umhlangano wethu esawenza nyakenye ukuze sibonisane kwedanisa ukuba kwingcosana osekuthe kwenziwa kuze kube manje kulokhu esasivumelene ngomnyaka odluleyo.
But it is important that to know that verdict has been done.
Amalunga eMatebele Land Collective asole uhulumende ethi akulanto emqoka asethe wayenza kusukela ngomnyaka odluleyo. Omunye wabalombono munye kuyisikhulumi sezipra Veterans Trust uretired Colonel Bester Willie Magwizi.
Kwele kakayenzi lutho uhulumende, in my view kufuze ukugcwalisiswe in word, letter and spirit. Kodwa ke iword ingakwanisi kulahlisa, ispirit imbona ngathi kasikho. but utena hayi it's an acceptance but iya public apology ke osekhaya uzabakwazi ukuthi wavuma ubani
umabhalani weGwanda Residents Association umnumzana bekezela maduma fuzwayo uvumelane lomagwizi
kuze kuphuma ukuthi kumele abuyeze ekhuluma le mathebelele indaba yeGugurawundi patakala ama answers ngeGugurawundi uphonga udlula phezulu the only answer ichilwe ukuthi lijongane ukuthi angikho genuine igenuineness yakhe siexpect ukuthi siyibone ngeaction asitele program of plan ukuthi sisuka lapha eGugurawundi science city akakukhulumi this is the second time esenza njalo wasuka ukuqala kwamba wasuka esixabanisile kwa divide mathebelele collective sahlangana lomnangagwa we didn't come out with any answers la namuhla futhi sesiphindile sahlangana there are no answers eziphumayo kuyazidlalelwa nje there's nothing that came out of this meeting sesikhuluma iqiniso sisi bekuye kuze ixoxa nje kufanele uthathe seralini kamnangagwa ikho nje kuphela desukulandini
unkosikazi Hildegard Mufukare owelupane Women's Development Trust uthi uhulumende asekwenzile kuphansi kakhulu kulalokho ababekukhangelele
uhulumende asekwenzile kulutshwane kulalokho esasikukhangelele kodwa esikuthandayo ukuthi kukhanye ungathi kuthiwa kule will ukuthi benze ezinye izinto so sikhangelele ukuthi kuzahlalwa phansi futhi uhumongamela ebona le cabinet yakhe babona ukuthi kungenziwani njalo kunye sikuthandilele iqiniso ukuthi akufike iqiniso kalikhulunywe njengoba linjalo nje
abasakhulayo balokhu behlaba omkhulu umkhosi ukuthi lokho bevalelwa phandle kukho konke njalo abantu abasuka phandle kwezigaba zabo yibo abathola amathuba amaqala kulabo Ingatsha zikahulumende ezehlukeneyo zithembise ukuba zizazama ukuthi zigcwalise izicelo zabantu loba nje bengakatholi amandla okwenza lokho kuhulumende. I-commission ebona ukukhumisana umlotha e-National Peace and Reconciliation Commission layo icalwe ngokungafinyeleli ebantwini njalo isikhathi sokuqhubeka isebenza sesiseduze lokuphela kungela mizamo yokuya edale ukuba iphiwe eminye iminyaka ukuze ilungisise udaba lombhuqazi weGugurawundi oluyilo oluphambili kundaba ezihlupha abantu eMandebeleni ngimele iStudio 7 ikobulawayo eState House ngingu-Anastasia Ndlovu
Umahluli womthethandaba waphezulu emaswingo uJustice Garaine Sumawadze ufumene umsekeli kamgcini sihlalo wemandla leMDC umnumzana Job Sikhala emsulwa ecaleni akade elithoniswa lokufuna ukugenqula umongameli Emmerson Mnangagwa esihlalweni okungekho emthethweni. Uthe lapho esachasisa ngesinqumo sakhe uMawadze amapholisa abikwa ijikele intuthu ehitshayo iTiergas phandle kwedale ezama ukucitha ixuku labasekeli beMDC abaze ukuzosekela uSikhala duzane kakhulu lomnyango intuthu yangena phakathi yaphandla abantu bonke abakade bephakathi ababanjwe ngamandla ukuma okwesikhatshana
Abasekeli beMDC babe lombuthano omkhulu eMucheke Hall eMashingo wesikhumbuzo sempilo kaMnumzana Tsvangirai ofikise eminyaka emibili wabhubhayo lamhlanje. UCouncillor Rodney Jele weMDC ekhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa uthi ngesikhathi umuyi eyinhloko kahulumende waletha inguquko eyayisobala.
Namhlanje siyamkhumbula ubaba, sikhumbula imisebenzi ayenzayo, sikhumbula ukuthi wabisa inkululeko wabo ngesikhathi se-inclusive government. Lapha abantu sebephelelwe but wangenela abantu bathola ukuhlala kuhle ngoba wayelesifiso sokuthi ahlanganise abantu bezimpabwe kube lokuthula elizweni lethu, wayelwela abantu bezimpabwe.
Omunye ongukansila webandla le-MDC Alliance unkosikazi Sikhululekile Moyo uthi umnumzana Tsvangirai ubachiyele umlando wokuletha inkululeko bahlenge abantu bezimpabwe ekuhluphekeni.
Mangikhuluma ngoMorgan Tsvangirai ngikhumbula umkhokheli obesifisela ukuba leZimbabwe engcono ube ngumlweli wenkululeko.
Kodwa umnumzana Patron Xaba owebandla leMthwakazi Republic Party uthi ngaphandle kokuletha ukusetshenziswa kwedola leMelika akayibonanga inguquko enkulu.
uMogheni Tswangirai wehluke kulabanye opresident ababa khona ngesikhathi sika Mongameli uMgabe noMongameli uMnanagwa ngenxa yokuthi ngesikhathi sakhe seinclusive government kwaba loshintsho lokuba lokusebenzisa iUS dollar ngaphandle kwalokho umbuso wabo uyefana.
Umnumzana Believe Gawule webandla lezana uPF kobulawayo umangalise abaningi ngokuncuma uTswangirai.
Ube ngumuntu olozelo lesihawu. Lokho kwabonakala ngokuvuma ukuthi usetshenzwe ndawonye ngesikhathi sohulumende womanyano. Lapha ubaba uTswangirai yabo akhetha khona ukuthi hayi, lanxa kuthiwe khona abantu bangatshiyana ngembono kodwa athi kodwa yena wakhetha ukuthi ufake abantu kuqala udubo lulungiswe, umwelizwe ulungiswe. Sengimbona kathesi ukuthi abekho abantu abanjalo kathesi ku-opposition la.
Laloba iningi likaZulu limncoma ngemisebenzi yakhe, abanye bayasola bethi nga ukhona lamhlanje ngabe akulanguquko, nanku lokhu kuliwa ebandleni alisungulayo kusukela ekubhubheni kwakhe. Lokhu kuthiwa ngumnumzana Albert Chabalala, isakhamuzi sakobulawayo.
Sambona ukuthi ngabe kukhona angabe wakutshintsha ezimpilweni zethu, ngoba okokuqala vele ngabe ama-elections ka-2018 wadliwa. Okwesibili, uTswangirai kusegcekeni ukuthi wachiya izinto ezimbi, ama-traits angikhona sasiwabona kathi sesenziwa nguChamisa. That undemocratic space abayicreatayo uChamisa ulokhu eqhubeka ngayo kathesi kuyaliwa ephathini nabakulantoko. So akulanto ayengayitshintsha khona empilweni zabantu.
Iningi labantu liyayincoma imisebenzi kaTswangirai ngesibindi sokumelana lombuso weZANU-PF, kodwa kulabanye abamsolayo ngendima ayidlalayo ekuhlubukeni kwabanye asungula labo iMDC ka-1999. Kusukela besehlukana labo umnumzana Welshman Ncube, umnumzana Tendai Biti, umnumzana Job Sikhala, khathesi ukungena ebukhokheleni okwenziwa ngumnumzana Nelson Chamisa kwakhokhelela ekuhlubukeni kukankosazana Thokozani Khuphe. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile. Sixoliseke balaleli, udaba lolu belungokuthi usungumnyaka wesibili umkhokheli wakuqala webandla eliphikisayo leMDC umnumzana Morgan Richard Tswangirai wabhubhayo. Abasekeli beMDC elizweni lonke jikelele bathi leli kwakuliqhawe elingathandabuzwayo owayekwazi ukunanza izikhalazo zabantu. Kodwa-ke kulabanye abakholwa ukuthi ubengeke aguqule impilo zabantu, nanku labachiyayo ebafakile ezikhundleni lokhu bezehlulekela ukuletha umahluko kuZulu. Abenhlanganiso ebona ngezoncedo lokudla emhlabeni jikelele, abe World Food Program WFP, bathi bazaqhubeka benceda eZimbabwe ukulwisana lodubo lwendlala ebantwini basemaphandleni kunye lemadolobheni. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuphuma emhlanganweni wabe WFP lentatheli izindaba, lapho umsekeli womqondisi unkosikazi Valerie Guaneri aveze ukuba udubo lwendlala eZimbabwe ludinga ukusebenzelana kwenhlanganiso ezijiyeneyo lohulumende. Unkosikazi Guaneri owake wasebenza eZimbabwe phakathi komnyaka ka-2004 kusiya ku-2006 ube eselizweni okweviki wazise ukuba unanzelele ukuthi isimo sendlala sibi.
Coming back to the country for the first time in 13 years, I have been able to, on the one hand, see that some of these challenges have resurfaced or persist.
Uza elizweni leli okokuqala ngemva kweminyaka eminingi, ngibona sokulenduba eziningi. Ilizwe selibele ukuguquka komkhathi lendlala. I-WFP isincedise kakhulu ukuba laba abaswelayo bathole ukudla. Ngibone lokhu emaphandleni eMashingo, ngibone indlala lasemadolobheni.
Qhubeke sithi usizo abalupha eZimbabwe ayisilo lwemali kuphela, kodwa lugoqela ukwakhiwa kwamadamu ukuze abantu baqhubeke bezinceda ukungelani lokuthi izulu linile loba hatshi.
Food assistance, we are in the process of scaling up to reach 4 million people with urgent food assistance, so that will take a big chunk of the hunger needs in the country.
Emakhaya sifuna ukuba abantu abafika 4 million bathole ukudla. ngibone njalo umsebenzi omkhulu owenziwa yi-WFP. Sesakhe amadamu azanceda ukuba kube lezivande lokuthelezela ukuze silwise indlala kube labantu abalutshwane abafuna uncedo.
Umene uhulumende umnumzana Clifford Madureira uthi uhulumende weZimbabwe uzimisele ukulwisana nendlala.
Yes, we have started to identify people in every community and we have started with Harare and Bulawayo.
Sesikhangele abantu kuzigaba zonke. Siqale ngeHarare lakuBulawayo. Sikhangele ukuba sikwenza endaweni zonke emadolobheni onke ukuze bencediswe.
Kodwa ababandla aphikisayo bathi uhulumende weZANU-PF akazinikelanga ngenhliziyo yonke ukulwisana nendlala ngoba efuna abantu balambe ukuze asebenzise ukudla ukubancindezela. Liyakhuphuka inani labantu abasela ukudla emadolobheni lemaphandleni ngenxa yokungani kwezulu eleneleyo elizweni. Ingcwethi zesithi kungabe kubangelwa nangokuguquka komkhathi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk namhlanje lapho esihlaziya isimo esiselizweni okwamanje kwezenotho ezombusazwe la kwezenhlala kahle kaZulu. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, uZulu weMalawi lamhlanje uqhubekele phambili esezitaladeni etshengisela ifuna wonke amalunga e-commission eyalawula ukhetho lwanyakenye eMalawi Electoral Commission ukuthi achiye umsebenzi ngoba engaphathanga kuhle ukhetho lwanyakenye. Inani lasebefunyenwe belomkhuhlane wegcikwane le-coronavirus selizinkulungwane ezedlula amathumi ayisithupha i-63,000 kwele China labulala inkulungwane phose ezimbili i-1,700 okugoqela izisebenzi zempilakahle. Igqwetha elikhulu likahulumende weMelika u-Attorney General William Barr utshele ngabomsakazo we-ABC News ukuthi akazange acelwe ngumongameli Donald Trump ukuthi ayekethise isigwebo ebesethulelwe umngane wakhe uRoger Stone. Uhulumende manyene lenhlanganiso ezizimele uthi uyaqhubeka ngokuqoqela abantu abahlala eBhinga abadilizelwe izindlu zabo lizulu lesikhukhula njalo balahlekelwa zimpahla ngeviki edluleyo. Lokhu kwenzakala ezalane zeZimbabwe ezihlala emazweni achiyeneyo ezidabuka eMathebeleland zisithi lazo ziqoqa impahla ebalisa ukudla, izembatho, imali lokunye. Iningi labantu eBhinga ikakhulu ensungwale lilahlekelwe zimpahla ngemva kwaleli zulu njalo abanye belokhu behlezi ezintabeni lakwezinye indawo eziphakemeyo besamelele usizo. Umnumzana Millions Nkomo isizalane seZimbabwe esihlala eSouth Africa utshele usithandekile mhlanga weStudio 7 ukuthi izihlomo zakhe eBhinga azikalutholi uncedo.
Bathi bakhalela isizo okufana njengempahla, ingubo, ukudla, yizo izinto abezikhalela kakhulu lezo esithi abayinazo. Akhulu futhi labantwana besikolweni uma bengabatholela amabhuku nandani ngoba zenele ekhanda. Lesizwe lokuthi ikhomishi yokuthi indawo zokuhlala manje akunandawo zokuhlala. Njengabantu babekhalela izulu ukuthi izulu lizwe, yabona ngoba for a long time khona kunazulu vele kithibe. Ngobana liyakwazi kithi lo eBhinga since nini kazimenti ayisibekele ithi eBhinga. abona ipinga is always too high. Two things abantu lamanje basafundela ngaphansi kwezihlahla. Nowadays ngama 2020s abantu basafundela ngaphansi kwezihlahla.
Siyabona uhulumende esithi setholile ukudla lezinye zembatho. Mhlawumbe khona kuzabafinyelela abanye.
Ya, kungayenzeka abanye kubafinyelele, but ngoba umunye ade ngakhuluma nake ngizothi uminista angazi ukwafika ukuthi kwavakatshela ukuthi kuphi indawo. I think yikho lapho sebefikinyelele ukuthola khona usizo.
Esande ukufika lapho bebengatholi usizo.
It is the day before yesterday, ngisikhuluma bebengakali totally usizo on the ground abantu ade bekhona.
Kungani usithi indawo yeBhinga inakekelwa kakhulu nguhulumeni?
From kudala, uyabona kule ndlela from ukuthi iyabhuwa road, echas iyabhuwa road, siyabamba igokhwe. Ungayichecka kumap ithathu. Ungayibona is a third road, but ungahamba akula izimitara dust road enye nzimakazi konke kufile into zingathi uhambele amanzi ngoba izinto zakudala lezi ngoba izindlela zakhona bayatho ukuthi ezinye izindlela zifile vele totali usahambeke.
Okokugcina, sixoxe labanye abathi baqoqa uncedo lokuhambisa eBhinga abavele emazweni atshiyeneyo okufanana lele Melika, okufanana lele Bhilithane la khona ngapho kwele South Africa. Usuke wezwa yini ezinye inhlanganiso kumbe izizalwane zeZimbabwe eziqoqela abantu beBhinga ukudla?
Ya kakhulu abantu bakamthwakazi wangani bazama ukuthi besize ngoba ngiyabona bamemezela ezindaweni ezijeneye bathi ukuthi no makuthi uhlala eJoburg singaya eBeria ku-5 yo-Abeli edinga umuntu othiwa ngubani bani khonapho bebenemezela bethitho ngezindawo ezindawo ngokuhlukana kwazo.
Lo ngumnumzana Millions Nkomo osizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa esilezihlobo ezikhukhulelwe izindlu lezulu eBhinga. Ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 koBulawayo. Kolo idale elimqoka elenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi ezCTU National Council linqume ukuba izisebenzi esithola imali ephansi kumele siphiwe i-3,800 ngenyanga engamadola alikhulu elilodwa lamachumi amane $146. Linhlanganiso ivumelane njalo ukuthi kumele uhulumende abanjwe ngamandla ukuthi anqume ukuba ilizwe kumele lisebenzise irandi leSouth Africa ngoba lilesindo esiqinileyo. Ukuze sizwe okuningi lolu daba sixoxe lo nobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Sine esikukhangeleyo ukuthi kufanele sisebenzise ke irandi. Yiyo imali esibona ngantwa kona i-stable iyabambeka. So i-General Council ke yayi-emphasize kakhulu ukuthi hayi i-position yezisebenzi yokuthi ke inkinga esilayo phakathi kwelizwe lapha indaba yemali. So kungcono ke ukuthi sisebenzise irandi ngokuthi irandi phela lilo asilo singathi liyabambeka, aso mali enzima njalo kwezomnotho siyadlelana ke kakhulu lelizwe leSouth Africa. So sibona kulula ke ukuthi njengelizwe singa-adopta ke irandi. Okwesibili, njengoba ama-employers lohulumende kukhanya ngani bayathikaza ukuthi basebenzise irandi, singabanika-ke ithuba elokuthi bangastabiliza elethu-ke idola-ke i-RTGS njengoba abantu bacela-ke ithuba lokwenza lokho.
Ye, manje ungasitshela ukuthi lizathatha amanyathelo bani nxa kuyukuthi uhulumende uyala ukuthi afeze izifiso zenu?
Isinqumo esokugcina ukuthi nxa kuyukuthi besicweleke ukuthi icabinet ikhangele lokhu, asikazi ukuthi icabinet iphumelani, sizamekela nje ukuthi besitshele. Kodwa isinqumo yikuthi sikufanele siye kuzisebenzi sibatsheleke ukuthi sesilenkinga, sesehlulekile-ke ukuvumelana, asilungiseleneni-ke ukuzidifenda ilungelo
lethu. Lo-ke ngumnumzana Jafet Moyo onobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU bekhuluma le Studio 7 ecingweni eseHarare. Uhlelo Woza Friday lamhlanje sileqembu lomculo
elizibiza ngokuthi Makhwapheni and Quality Superstars eliphethe idlalade lalo lesine. Untungameli Nkomo Studio 7 uyalandisa.
Iqembu leli litabuka eCholocho kodwa lihlabela likwele South Africa. Nanti ilunga lalo uShota Mkhwananzi.
Angibingelele kibo bonke abalaleli be Studio 7 ikizwe zonke indawo lapho ufika khona lo msakazo. Ngiyabonga ukuthi ningamukelela lami lapha ekhaya. Ibizwe lami nguShelto wakwaMkhwananzi, ngizalwa eCholocho emhlabeni.
Idlalate leli lilengoma eziyisikhombisa njalo isihloko salo sithi imnandi impilo. Ingoma lezi zigoqela ethi mamoyo, mabareti kanye lethi basikili.
Akode Ambrose, funa ukubonya lo nyaka bafana. Uyathulukana lenxeba nje. Yeyisikwame kuthi laphana.
Litholakala ngapi idlalade Mkhwananzi?
Leli iCD liyatholakala kithi kahle kahle ngoba sekunzima kakhulu kuyabodisa emashop. Umuntu uma engabe uyalidinga elifuna uchuthu uzafonela ke ngumntanami kodwa ngeze inkulu masisiza ngasemculweni. Kushuthe ngamfonela ke ku 063-549-8076. Ngizacela ukuyiphinda 063-549-8076. Bese kuzake kwami uShelter ongiyokhulumayo 0798320 18.
Abalandeli ungabachiyela wapi amanzi?
Into esicelayo nje kini balandeli bethu ukuthi lani balaleli ukuthi sicela lisixhase elisikhulise njengoba sibese kuyachaza phambili ukuthi lo mculo siwucula siwuculela lina asizenzele thina uqobo.
Uphuma ke enkundleni uShelter Mkhwananzi leqembu lakhe leMakhwapheni ngale.
Nansoke ingoma indlikizane engoma isigqibela ke uhlelo lwethu. Siyabonga Ntungamile. Yes, singakehlukani ke sikhangele ke inhloko zendaba zohlelo lwethu lwalamhlanje.
umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangane labenhlanganiso ezizimeleyo ezomanyano weMathebeleland Collective lamhlanje kobulawayo. Abasekeli bebandla le-MDC elizweni lonke bakhumbula iminyaka emibili umkhokheli wakuqala webandla eliphikisayo ele-MDC umnumzana Morgan Richard Tswangirai wabhubhayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngomvulo ekuseni ngo-6:30. Igama nguChris Gande Lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.